Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 26th, 2019. I'm Thungameli Nkomo. Many of you will remember that I retired from this show, but tonight Mike Hobe is not here, so I'm sitting in for him. And tonight we are talking about the continuing crackdown on human rights defenders by the Zimbabwean government, the new dispensation. If you wanna be part of the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And, of course, you should know by now that we are also streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Police in Harare today arrested two popular comedians, Samantha Kureya, popularly known as Gonyeti, and Sharon Chideu, also known as Magi, and charged them with unlawfully wearing police uniforms in a 2016 skit that went viral as it depicted police brutality on civilians. The two were fined $20 each and released. But as we speak, they've been summoned back to the police station, according to their lawyer, Lizwe Jamela, who is accompanying them. That's where we are pegging our discussion today. But this is not only about Magi and Gonyeti. It's also about several other human rights defenders, democracy campaigners that we have seen being arrested recently. The new dispensation escalates its crackdown. Remember what the president said some 2 weeks ago at a rally about protests that, you know, we saw like last month, leading to the killing of many people by the military and the police, and the brutalization of many others. President Emmerson Mnangagwa said that his government will not hesitate to unleash the security forces on members of the public should they decide to exercise their right to demonstrate in the streets, or rather on the streets, like we saw in January. And for many people, what we are seeing right now is exactly what Mr. Mnangagwa was talking about. They are targeting these human rights campaigners one by one. As we speak, many of them are still outside the country, and they are still being hunted down. They are wanted by the police for allegedly organizing the demonstrations in January that were largely violent, especially in Harare and Bulawayo. Tonight, again, as we speak, Gonyeti and Magi, two popular comedians, with Bus Stop TV at the police station, after they were charged in the afternoon with wearing police uniforms. Now, according to their lawyer, they're back at the police station, but we have not established whether they are facing additional charges or why exactly they've been summoned back to the police station. Ilo utaba esi ngalo lamhlanje zihlobo esandikayo utaba lokuhlukuluzwa kwaba khankasela umbuso okhululekileyo labalwela amalungelo oluntu esibona beqhubeka behlukuluzwa ngohulumende elamvotelayo phela owe new dispensation ngokusho kwabo uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa sikhuluma nje lamhlanje sibone kubotshwa Samantha Kureya uyaziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki ababili laba bale channel yabo ku YouTube ebizwa nge Bus Stop TV kulapho abakhipha khona ngomahlekisa umsebenzi wabo ukuhlekisa abantu kulapho yabaphuma khona be-actor behlekisa abantu ngokwenzakalayo reflecting okwenzakalayo kuma societies namhlanje ke babotshelwe enye i-video abayenze ngo-2016 lapho uGonyethi ayephuma eshaya omunye ubaba bedlala phela be-actor ngoba ngomahlekisa wayeshaya obaba bayi-2 egqoke ongani ngusa i-uniform yamapholisa ngakho yikho abakubotshelwe lo Maki laye wayegqoke sapholisa kodwa ngokutsho kwegqwetha labo uLizwe Jamela lawo kwakungayisiwo ma-uniform amapholisa babotshiwe babhataliswa ama-$20 amafayindi kodwa sikhuluma nje babiziwe futhi back to emapholiseni sikwazi ukuthi baza kwetheswa elinye icala kumbe babize lweni into nyaya yathi ukurukura nezvayo nyaya yekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu zvikuru sei vechidiki kutaura kuno Gonyethi naMaki ma-comedians anozikanwa nevanhu vakawanda avo vane channel yavo inonzi Bus Stop TV inobuda YouTube nasi vambosungwa nemapurisa vachinzi vakaonekwa paimwe video yavo vakapfeka ma-uniform emapurisa asi vazobhadhariswa mafaindi $20 each Maki $20 Gonyethi $20 vakaregerwa asi kutaura kunoku gweta ravo Lizwe Jamela valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vadaidzwa zvekare kupolice station zvikanzi huyai kuno saka pandataura naye Lizwe Jamela ndisati ndauya kuchirongwa chino anga asati aziva kuti pane dzimwe mhosva here zichapomerwa vaviri ava saka vachiri kupolice station kutaura kunoku tichange tichivatsvaga tichinzwa kuti zviri kufamba sei enda sekutaura kwangu nyaya iyi haizi nyaya yaGonyethi naMaki chete zvatiri kuona uyezve zviri kuenderera mberi ndezvekuti hurumende iri kuramba ichishunguruza ichishunga zvekare vanorwira kodzero dzevanhu kana kuti vanokampeina vachida kuti hurumende ive hurumende inotonga nenzira inodiwa neveruzhinji we have our first guest on the show tonight and that's Bridget Nyandoro. He's an MDC deputy spokesperson for Harare Province. Bridget, good evening and welcome.
Good evening. Welcome. Good evening. Thank you for having me on the program.
Thank you for joining us. Let's dive in. Let's start with Gonyethi and Maki. What's your take on what happened to them today?
This is a sad situation that is being faced by most Zimbabweans, that has been faced by most Zimbabweans lately since the 15th of January to date. And it's something that is disturbed if you see comedians being arrested. It then becomes a very big question to say who is safe in this country. It seems these arrests are just being done randomly without really any reason as to why people are being arrested.
Imimi seve chidiki, murukunzwa sei kana muchiona nyaya dzakadai dzichiitika kuvamwe venyu, avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishungurudzwa vachingosungwa zvisina tsarukano nemapurisa.
Inyaya inorwadza. And izvezvi zvava kutongoita sekuti sevechidiki kana kuti sevagarira muZimbabwe takutongogara takabatira hana mumaoko pamazini. Hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi. Saka inyaya yekungoti maybe pamwe kutaura kwandinokuva ndiri kutoita pano mangwana modo waunzi ndatotorwa nemapurisa. Hatichazivi kuti chatiri kufanira kuita saichaicho chaicho semaZimbabwe, diki vemuZimbabwe. Nekuti upenyu huri muZimbabwe hauzvinhu zviri kuitwa takatarisana nemararamiro ari kuita muZimbabwe nehurumende yedu. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvekuti tingagona kunyararira, nekuti zvinhu zvinotirwadza sevechidiki kuti hatina mabasa. Mukada kuti mutaure nyaya yemabasa yacho unorohwa, munosungwa. Tikada kuti titengese tinorohwa, tinosungwa. Vanhu vakada kuti vaitewo komedi iwaya sinyaya nagonye chetachitaura vazvitsagire kurarama, tinosungwa. Saka hatichazivi kuti chatinofanira kuita chaicho chaicho muZimbabwe chii, chii chiri legal, chii chiri illegal. Hatichatonzwisisi.
And vana Magi naGonyet, really, you can't describe them as a human rights activists. These are comedians vari kusetsa munhu wese. But they've touched the raw nerve with the government. Who is next?
Exactly the point. We don't know now who is next. We don't know what we are supposed to do and what we are not supposed to do. Maybe these guys are now supposed to draw up things what Zimbabweans are supposed to be doing and not. And the issue is we have a constitution that most of Zimbabweans have been abiding to despite the economic hardships that we're facing. But people are still being arrested willy-nilly without any charges. People spend three weeks in prison without any serious charges. And then after 3 weeks, you get out on bail. But you would have lost 3 weeks of your life. That's a lot of time. You need to be working for your family. So we don't know now what this government wants us to do. Trying to earn an Ike and honest living under these harsh economic hardships.
Thank you there, Bridget. Thank you there. Let's leave it there for now. Please do stay on the line. And Mbotora Tereri, Bridget Nyandoro is a human rights activist as well as a deputy spokesperson for the MDC youth branch, Harare Province. Uyakhuluma ke lapho uthi sokusesabisa mpela ukuhlokulozwa kwabalwela amalungelo oluntu. Ngimbuzile ngathi okay, uMaki loGonyetha babotshwe namhlanje ngeke sibachaze sithi ngabantu abalwela amalungelo oluntu, ngomahlekisa laba ngama-comedians ukuhlekisa abantu ngumsebenzi wabo. Kodwa nxa sibebotshwa ngezombusazwe, ngubani pho osezasala? Nimbotora Mtereri, ngithathe umlalelo. Akati yako Mtereri?
Ndiripo Makadini.
Hayi, watinofara hedu. Tikutaura nani apa?
Kutaura Christopher.
Christopher?
Eh.
Aha, matibata muri upi mukoma?
Ndiri kuSouth Africa, angizvino but ndogara Botswana, ndauya kuno nebasa kuSouth Africa.
Aha, maizwa ya... Aha, that's good. Mainzwa tiri kukanga nasi, tipe wofungwa dzenyu.
Ngiyandile kuyinzwa. Asimone rangu. Yekuti maraiti edu maone rangu anozopfuridza pamwe kuti tinozoshapa negumirawo panotangirawo mutemo. Kuti pachine mutemo here nekuti chimwe nechimwe chine chakungoitwa. Chakungodzi human rights. Munhu akungoita chaanoda, chaanofunga kuti kungopfekera munhu kuti ungoti chetiri kuda chiitike. Pese yatiri paimwe tinofanira kutarisa mutemo kuti zvetiri kuita izvi ndizvo here. Nekuti kana pamwe kana paine mutemo wekuti kana uchiacta uri comedian, nhumbi dzemapurisa pamwe unobvunza wokuti dzinoitwa here pamutemo kuti ndidzo dzishandise zvakadai 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 mabasa akadai. Zvino marights edu mamwe acho pamwe anozoguma akupfuuridza nepamutemo nekuti wanochengetedza mutemo kuti wazotaura wachiti ndiorate mahuman rights kuti agurwa. Yes, tine marights ekuratidzira nekuda nekutaura zvichemo zvedu. Ndinoona neko ndinogara kuBotswana nyange wachistrika kuti waita chakati wanokusunuka mabhodha awo achitaura zvaari kuda achifamba nerodhi. Hakuna chitoro chinoputswa, hakuna chinhu chinoitika. Zvasiyana nekumwe kusouth africa unosvika wakagura marodhi achipisa matombo. Inosana marima ekuti demokrasi makasunukuka zvakanyakuita sei zvekubva mauraya nezvinhu zviripo. Ino maonero angu ndezvekuti tiite kusunguka kwedu nekuratidzira kwedu kuri pamutemo, tombotarisawo kuti mutemo unoti kudini. Ndo maonero angu.
Aha, asi ndimbobvunzawo mukoma Christopher, timbosendeka nyaya yamagina gonyeti parutivi. Kutaura kunoku pane vechidiki vakawanda vandoziva vari kuSouth Africa ikoko vakatiza kuZimbabwe vari kutsvagwa kutaura kunoku. And mhosva yavakapara ndeyekubatsira ndeyekubatsira vanhu vakanga varohwa, vakanga vapfurwa nemapurisa nemasoja mwedzi wapfuura. Vakavabatsira vanhu ivavo kuti vawanikwe vachirapwa kuzvipatara nekumakliniki. Ndiyo mhosva chete yavakapara iyoyo, asi vari kutsvagwa kutaura kunoku nemapurisa. Muri kuionawo sei nyaya yakadaro?
Kuti vanhu vakabatsira vanhu kuisa kuzvipatara vari kutsvagwa nemapurisa.
Hongu, ndo zviri kuitika.
Kunenge kusi kubatsira kwega maonero angu. Unoona pasina mhosva unotibve iwopo kana usina mhosva uchinzi tiri kutsvaga papazwapo. Ndotooneka ndaa kumhiri kwanyatande uko, ndoti ndatiza ukoko kunoti kwapaza asi handini ndapaza. Asi zvinonzi kuti kuona hutsuko kune moto. Pane zvavanenge vachitotiza zvavanoziva kuti takaita. Nekuti kana wakabatsira basi munhu kutakura munhu kuisa kuchipatara, onzi tiri kubuda womira kuti ini ndakatakura munhu basi kuisa kuchipatara. Chete, pane zvaunenge watotiza zvaunotoziva kuti pane akandiona ndichiita.
Aha.
Zvimwe zvinhu haumbotizi ba. Kutiza kungoti ndanzi pane zvizopadiwapo, wobva watofuma watotiza wamira bhodha ranzi ndinozonzi ndini nekuti ndandiri pane zvizopadiwa. Aiwa zvidaro.
Let's go deeper, mukoma Christopher. Saka nepfungwa dzenyu, reasoning yenyu, ndikuona muri kuti chero vanhu vakapfuura nemapurisa nemasoja ivavo mwedzi vapfuura vanhu vakanga vane mhosva.
Maonere angu inini ndofunga takambonga kuti tichitaurawo nevamwe tichingotarisawo tichitumirwa mumaaudio. Vanhu vakapfuurwa nemapurisa, maonero angu, strike yakadaidzirwa zvechokwadi kuti mangwana ishutdown Zimbabwe yese. Takapirirawo tichinzwawo kuti mangwana ishutdown. Asi pamusoro kana maaudio ameno kana anenge achitutsira here, uchizozwa audio futi ichiti mangwana tiri kuvhara mabhodha ese, mota inongopinda basi muZimbabwe tiri kuitungidza moto. Tinenge tichidzidzisa chinyi ipapapo? Nyange kuri kuti kushipika kwedu kwazvosvika here papo pekuti tinoda chedhende yekupisa mota imwe neimwe inopinda munyika? Mutemo tinoita kuisa papi ipapo?
Aiwa, tino
mutemo toisa maoko edu. Tochibvunzwa kuti ko apa madarikire toti yo human rights, huye mutoni. wano takatedzo mambikja mamwe taiti mwama kuti wano achiluta mashop kutiza kuti takazozikonayo totozikona munhu achinaitinotora zvaunogona
aiwa
streka kwacho kuratidzira kuti tiri kudai chituda chakati
aiwa tinotena mukoma Christopher asi muchazviona one day kana mashanya kuZimbabwe mukavharurwa nemapurisa musina mhosva yamapara iko
ndakatombovharirwa asi kuvharirwa inini kwendakaita
kwete kuvharirwa chete kwete kuvharirwa chete kutotsemura mufeisi mukutorohwa chai
ndakatovharirwa kubva makuseni kusvika zuva radoka ndamira pashowground ndichibva kwamutaa ndiri kupfuura paara ndamira pashowground ndichingazivi kuti hapasi kumirwa ndinotenga kadrink ndikazi masungu akuru ndikasvika randiri kuchitokisi asi kuti waitirwa chakaipa woti takoputsa chinhu chetiinacho nekuti taitirwa zvakaipa handioni chiri chinhu cha let's demonstrate in a peaceful manner
tekuhwanda
nejazi kuti kana ndiri mufundisi ko mufundisi wacho woita humwe wakapotera nezve tinozvibvunza kuti uchimufundisi here apa kana wapolitics yakahwanda nechifundisi
politics neumufundisi hazvina kumbosiyana mukoma hapana pasingapindi politics
aiwa mufundi church inonyaradza zvinhu zvichipupira kwete kututsira peturi pane zviri kupupira
handizvo zvaari kuita wani
ndozve tiri kuona kana munhu achimira achiti ngativhare mabhoda atipise dzimota kudii kuberedza here kana kuti kupingidza
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Christopher
ndatenda hangu ndatenda studio 7 ndoiteerera asi ndomubvunzo kuti hamuboono here chakanaka chiri kuitika kunyika kwedu kwechemunombobuditsawo kutaura ndikangoivhura ndinongozwa kuti matambudziko chete anongotaurwa ipapo hapano here chakanaka chiri kuitwa kunyika
ndechipi chacho
chaitika chakanaka
ndechipi chacho tiudzei one
Unless
kana makuti kushayikwa kwepetro kuri kuitika vanhu vari kurara mumakues epetro nediesel kana chiri chinhu chakanaka ichocho maybe
aiwa kana chiri chinhu chiripo chiri kushayikwa handiti chiri kutoshayikwa chereality asi kuti kubva muna January kusvika December zvakashata chete
aiwa handizvo zvakanaka zvakanaka tinozvirumbidza mazuva ese unless kana muine selective memory mukoma muchinzwa zvamunoda kunzwa asi regai timbotora vamwe vatereri tinotenda Christopher tatenda Christopher besikhulumakela lapho ese South Africa iyachinga lisizwa ithi hayi Studio 7 kwesinye isikhathi kati kaliboni inokuhle okwenzakala eZimbabwe ngiyamtshela ngithi mina hayi okuhle kuyabukwa siyakubuka nsuku zonke unless yena nxa elalela afuna ukukuzwa kodwa nxa abantu behlukuluzwa kanje bebotshwa nje mahlayana abanye bagcwele South Africa sikhuluma nje lokhu bebalekele ukutshengisela okwabakhona ngenyanga edluleyo lokhwana hayi nxa ipetro ledizili kusilela elizweni amalungelo oluntu ehlukunyezwa nje kasisoze sithule kasikwazi ukuthula njalo Bridget nisandadzokera kwauri zvekare nimbotora mumwe mutereri zvakare wakadi ako mutereri unjani aiwa tinofara zvikuru ndikutaura nani apa
Ini ndinonzi Mafia ndiri paStrawberry apa pandobva kunonzi kugogo senda
kugogo munonzi Mafia
Mafia igere basa because ikatora masaku paZimbabwe kai ipapo wangopinda pashinyazi
zitaracho rakaipawo iri
igere basa because yati vata zvichimake paZimbabwe
asi muri
kuita Mafia
okay mapina muchirongo atipe pfungwa dzenyu
aiwa pakaipa apa ndikaenda kuti igadzirise bhodzi nyaya ipapa inyaya yenyika nyika yakanda zvakaipa
aha
mandizvo
ndokunzwai
bhodzi ndiri kuva umwe vachitanzi kana vakasungwa avo vanenge vachiita public nonsense handizivi kuti iwe mapurisa panorova vanhu anenge achiita public nonsense here mondibvunzira vanhu tava chidaro kuti public nonsense
Baba vanga vachitaura vato vato dropa phone yavo saka handigoni kuvabvunza.
Handidiyo politiki avanhu vaiita zvinhu zvomutemo.
Hanzi nekupfeka mauniform emapurisa.
Iwo handi mapurisa aiva vanhu vakapfeka mauniform. So it is those actors, it is their right to act like that because zvinhu zviri kuita panzvimbo.
Aha, saka imimi muri munhu wechidiki handii?
Ndiri muchidiki ndemakaaaes manje.
Saka sei munhu wechidiki muri kunzwawo sei muchiona vamwe venyu vachishungurudzwa kudai ende kutaura zvino kutaura kunoku pane vamwe vakatiza mumwedzi wapfuura vari kunyika dzakasiyana siyana vachiri kutsvagwawo nemapurisa muri kuzvinzwawo sei?
Neniwo ndiri umwe wevanhu vakatotizawo nokuti gavana vakaoma tinoeze kuti kana munhu uchiyetiita sekuzimbabwe uchiimba kujabresa anoemba akatura zvezvechisoja havamutumbi bhozi ari kuvarumbidza kati ravo asi anoemba akatura zvezvechisoja achivashoropodza yavamhosva anobva kuti asuuya uchini zvinivanda kuti zvavanda zvakaita zvisabudisiwo zvavanda zvakanaka zvibudisiwo so uchini isote ruling party isote government haisi hurumende yakadaro.
Haiwa tinotenda mukoma mafia asi musaita zvinofambirana nezita renyu kaikoko.
Aiwa takatotizaa mamafia ekuzimbabwe nekuti takatoti mafia ekuzimbabwe inenge iri strong data mafia andiriiivanaitawo south africa mutakabasa kushandaa mhuri dzangu bhozi pazimbabwe anita mafia iri strong kudarika inini.
Haiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma. Aiwa tichakufonerai. Ile bizo elinzima ke leyonsizwa izibiza umafia uthikakwazi ukuzibetha ngegama lakhe ngoba uyesaba. Uyakusola ke ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu labakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. It's 27 minutes past 8 o'clock and tonight we are talking about the ongoing crackdown on human rights defenders and democracy campaigners by the so-called new dispensation. As we speak, comedians Samantha Kureya and Sharon Chideu at the police station in Harare after they were charged in the afternoon with unlawfully wearing police uniforms. Ndimbodzoka kwauri Bridget and Bridget Nyandoro is NMDC deputy spokesperson for Harare Youth Province. Wanzwa mumwe mutereri Bridget achitaura kuti kazhinji vanhu vanenge vapara mhosva zvechokwadi asi kana vakusungwa kana kushungurudzwa vanenge vakuchema chema. Uri kuzvionawo seizvo?
Izvo zviri nyore kutaurwa nemunhu asiri on the ground, munhu asiri kufesana nesituation yacho, because munyika muno I understand kuti tine mutemo and mutemo uyu haufani kunge uchishanda maringe nekuti ndiani apara mhosva. Kana munhu achinge aine mhosva, we have formal processes that are supposed to be followed. Munhu oendeswa kumatare otongwa nemhosva yake yaanenge apara maringe nemhosva yake. Kana achiiswa muchizarira oiswa muchizarira, but chiri kunetsa ndechekuti usati watomboudzwa mhosva yako you would have been butchered already. Unenge warowa kana vari semadzimai tinenge tarepwa kudhara, wozosara unomiswa pamberi pedare iwewe, wosvika wobva wanoakwitwa wonzi mhosva hauna. Uko unenge warowa kana kuri kurepwa unenge warepwa, chinenge chichachinja hapana. Ende vanenge vaiita izvozvo, the perpetrators of those, vanenge vaiita vacho either mapurisa kana kuti masoja, hakuna patinozomboona vachindiswa pamberi pedare kuti ava vakaita these actions against humans atina pataka mbona mapurisa kana masoja achinzi vamiswa pamberi pedare nekuda kwemhosva dzavakaita. Saka nyaya iripo tinedambudzire kuti who is going to police the police, because even mapurisa nemasoja tinoziva kuti vachengetedzi nemitemo yedu, but it seems as if ivo vari pamusoro pemitemo yacho. Ofichini ndinozvisa kuti mitemo inogavhina munhu wese ari muZimbabwe. Saka dambudziko rero zvataurwa nevanzva dzangu ava ndavanzva zvangu, but ivo chakatoita kuti vasagona kugara muZimbabwe maomero ezvinhu. Saka inyaya yekungoti munhu kana asiri musituation yacho haazonzwisise kuti zvii zviri kuitika, but chokwadi chaizvo chikuti mutemo chaiwo muZimbabwe hausi kuteedzerwa. Vanhu vari kutanga vatopiwa mutongo vasati vafungurikwa kuti mhosva yacho vanayo here. Wozosara woenda kumatare mutongo wapiwa kudhara wosvika kudare obva wakuitwa haula nyaya. Saka ndinongoona kuti dai the law enforcers edu emuZimbabwe vaita the formal process of arresting people and take them to the courts and have the courts determine kuti uyu apara mhosva yakati ngaatongerwe mazuva kana makore akati ari muchizarira, kwete kuti vanhu vanotanga varohwa, vanhu vanotanga varipwa vozoendeswa kumakorts.
Aha, thank you there, Bridget, and please do stay on the line. The United States Embassy in Harare also issuing a statement tonight condemning the ongoing harassment of human rights campaigners. They tweeted the following statement, and I quote, "Harassment and targeted arrests of civil society leaders damage Zimbabwe's reputation and economic future. We call on the Zimbabwean government to uphold its constitution, protect human rights, and foster an environment where all can contribute to the nation's progress." Umbiko ke lo oyethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe lamhlanje. Sisola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo ekwenziwa nguhulumende elamvotelayo lathi new dispensation. Ngithathe umlaleli ecingweni. Mlaleli, kunjani?
Siyaphila baba Linjani.
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Yeni uDumezweni Ndlovu baba.
Yebo, Ndlovu enkulu. Sixhuma kuphi?
Namhlanje ngithenge ivakashele eMzansi, into engikhuluma ngikhona.
Aha, uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Ye, uyabona into enze ngamapholisa kumele kube ngabantu abazinika amakhwapha. UZulu uqakathekile, bangamapholisa ngenxa kaZulu. And bengifisa ukuthi amapolitiki ngabayakwazi ukuthi uZulu oqakathekileyo. Ungathatha umfanekiso wenge isikhathi ngebhesi yayo, umpintshe lapha kuhlezi abantu abakhokhelayo phezulu, ngaphansi kulabantu abaningi uZulu uqaba lukamalandela. Mina lo Zulu wonke, abantu labana baphezulu kulathi. It's a shame kubona amapholisa esehluleka ukukhontrola yi-state, sona esithi sona sile-legitimacy. No wonder why phela ubona i-United Nations isola khonokho okwenziwayo. Labantu abagogekile sebeze besisaba ukukhuluma amalungelo abo, ngoba ngenxa yokuhlupha bona laba abaphilileyo. What more to abantu abagogekileyo? Who's going to fight for them? This is a sad scenario. Akusibo bodwa abantu abahlukumezileyo bona baba-ethayo. Kuzisa ubuhlungu, ngoba izimakhela uChaka Bizulu owathiwa welolaka wayekhuzwa zimboni zimthothoze. Ungabali izono zamakhosi lobhengulo waguqa engazini zabafowabo, kwakuyindlela yokumkhuza. It's a shame and a pity ukubona abantu abe-ektha behlukuluzwa. Nxa amadrama la esenziwa, abantu bayakhipha izitresi sihleke. Obukhula bona labana baya besikhipha izitresi, and ungabuza abantu behethu bawutshela ukuthi umuntu ohlale ehluleka uhethu ungazonda. Manje singahlaze sizondile, le politics zangikhona le economy kuyasivalela, singabayanga hlale sesizondile. Then what type of system we going to change in this motherland of Zimbabwe? UNkulunkulu ababusisa abajezisa abantu abanjalo.
Kodwa Ndlovini ithe ikhuluma enye insizwa ike yafona lapha yathi hayi abantu esikhathini esiningi labo bayaphambanisa bayephula imithetho babuye sebekhala nxa sebesahlulelwa kumbe sebejeziswa. Hhawu kuboni ngaleyo ndlela.
Yeah, let's consider all sides of the coin. Abantu bayephula umthetho. That's why even the Bible, ukwakhuluma ngeBhayibheli indoda yale mlali, even iBhayibheli uNkulunkulu yakuthi ukuthi umntana akho athengawona babagande, sungamnika impume yini, sungamtshaya ngesinga yini. Isiphithi samajele ethu akwazi ukubisa abantu kuhle ukuthi babe reformed. Amapholisi ungathela ngendlela abatshaya ngayo abantu bakithi. Abantu bayahlukuluzeka.
Uchilo njalo ndunankulu mnangagwa kumaviki amabili wathi lingabuyela futhi esitaladeni amapholisa lamasotsha bayeza yini.
Hayi lokhona umuntu omdala engaphambanisa ngibona ngani kube liphutha nje usinike iplatform yokuthi simqondise. Sho noma usinike iplatform yokuthi simqondise nanku amazwini akhe ngisithi abe wazi. Bekumele ukuthi yena ananzelele ukuthi hayi isitatimente sakhe lesangasiyo ingozi ngoba ngishabona ukuthi uzabathuma ke abafana laba abayi-informed forces bagcine beganda abantu. At the end of the day futhi bona amapholisa lamasotsha lama-CO bengabulala abantu i-United Nations zihlupha. Bona ama-politicians bona obabumnangagwa bazabathatha futhi abafana bona laba bebavalela. Njengenjengeze sithi yena amasotsha aphambanisileyo kumele bangeniswe emthethweni kodwa ngishabona ukuthi yibo futhi ababe bebathuma ngishabona.
Aha, uvele watsho futhi wathi nizabathuma futhi lingavele liphambanise. Mhlawumbe sekohliwe futhi lokuthi wathi ethatha okuyinto lokhu wathembisa abantu wathi yena ungumongameli olalelayo. Wathi, I'm the listening president. Mhlawumbe sekukohliwe lo.
Manje umuntu omdala sekhohliwe phela ukuthi wasithembisa wathi. Kodwa okunye babengithanda ukuthi ngudizelele ukuthi insolo yami engizayifaka kakhulu ngizasola i-United Nations labo sadik. Uyabona ukuthi ku-political systems we should have a systematic way of controlling ama-political affairs globally. Ngabe ukuthi umuntu esehluleka ukubusa i-UN Charter ibe le mandation yokuthi umuntu yenalo nxa esehluleka ubusa ukuthi ujeziswa njani kumbe uqondiswa njani kumbe ususpendwa njani. Mina ngombono wami futhi nankade ngifuna ukubhale phansi. Mina bengibona i-situation yeZimbabwe le is out of hand. Ngabe kuthiwa i-United Nations iyasincedisa isifika okungathiwa i-International Transitional Authority eyiyo ezabusa lapha elizweni ledinga abantu abangama-foreigners from different countries. Abangalahlanga ukuthi basifuse for 5 years, i-World Bank la-United Nations lifake imali for 5 years. Bese besinika-ke i-political space yokuthi sivote ama-political parties akhampene kakusha ngoba ziningi izinto ezifuna eziningi seZimbabwe, ama-rights abantu, i-tribal element, i-distribution of resources from all provinces. Kunje athi sabe emathelelini bayakhala bathi insiduko abayazi ngahambe edinga abantu bayakhala. Abanye basithi isidinga liyana inkulu kumele yenziwe ibe izambe eziprovinsi abantu besisonke ndabo bazize njengamathonga eZimbabwe. Umnandi la azize okhuluma ikhalanga la lebelekazize ukuthi yilikhalanga laseZimbabwe kube i-rainbow system. Kanti uMandela wathi ekwenza babekhangele ngathi.
Hayi siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu.
Hayi ngiyabonga mfowethu.
20 minutes before 9 o'clock, and this is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Lamhlanje siphatha udaba lokuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu, ikakhulu abasakhulayo behlukuluzwa-ke ngamapholisa lohulumende, ikakhulu sikhangela lamhlanje ukubotshwa kwabomahlekisa ababili uSamantha Kureya waziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki phela abe Buzz TV bona ababotshiweyo kuthiwa kabasiphathanga kuhle kwenye ividiyo abayithule ngo-2016 beteswa njalo icala lokugqoka i-uniform yamapholisa kuleyo video. Bahlawuliswe-ke ama-$20 bakhululwa kodwa basuka babizwa futhi emapholiseni. Sikhuluma nje they are still at the police station. Timbo tora mumwe mtereri zve kare ndisandadzokera kwauri Bridget wakadi yako mtereri. Halo mtereri.
Halo
makadi enyu mukoma.
Zivo makadiwo.
Tiripo edu. Mune ito ani zita?
Zita nizwa kufakuna ase.
Kufakuna ase?
Eh.
Aha. Mainzwa ya tiriku fia nasi mkoma wangu. Tipe ufungwa zenyu.
Ufungwa zenyu kutipinga kunoku.
Hmm.
Saka, itakuwara, itashungu zika zika iti.
I don't know.
Sakadai vai kona kuti va chakamuya nani zvino ya nani savari 2.
Ko amwa ya mapato ari kutaurirana na vamunangagwa hazi mapato here mukoma haverengwe.
Tinova verenga achiti kana sototarisa vanhu vari kunesana kana vanhu 2. Tingazvingovada hedu kuti vangose kupindira basi vanhu vari 2 ava dai vai kwanisa kutaurirana ka. Haidi kunaka.
Mhm.
Eh.
Saka chinhu chavamunangagwa na vachamisa ichi. Saka kuchipinge ikoko pane dzimwe shamari dzenyu dzamunoziva kana kuti imimi pachenyu pane kushungurudzwa kwamuri kuona here nemapurisa nemasoja kana kuchisidziro
kunogova kunongochidzirwa chako nokungoona asi kuri nani asi kuna vakatitorwa vari kunogochipinge 2
vachinzi vaitei.
Vanga usungo kwenye zemapato zezo. VMDC.
Saka bari kupi kutawara kunoko?
Kutawara watu kujere kujipingi kutawani.
Hao, baka batu wane moshwai?
Mwole ya zemato kwenye kutunga mire, ndima kutunga mire utu wane waite wafotele za MDC.
Pa strike yaka yemwezi wapfura here kana kuti
ayanga itopfura rimanyimanyi zvopa zviri rinera pera iri
okay aiwa saka mati ngakuite hurukuro dai vakaterera vamunanga gwavacho navachamisa ndeapi masho kwamungada kuvataurira iyo.
I don't know what to do.
Aha, naiwa, tino tena nekupina mchirongwa, mkoma wako.
Ndiye mwashuma, nambaya kumendi fonera, watikumbora bati kutaura.
Aiwa, tichaka kufonera hii.
Zaranaka mwashuma.
Thank you so much. Umnumza na kufakuna she, oschaele, ese chipinge. Ubesola lai ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ukhulumeke ngabalisa ababili uthi basekela MDC betheswe icala ke babotshwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula uthi baphakathi bapika sikhuluma nje Bridget I bet you are still on the line, right?
Yes, I'm here.
Okay, how do we move forward to achieve a Zimbabwe that you and I desire, a Zimbabwe that everyone desires, a Zimbabwe with prosperity, where everyone is happy, where everyone can express themselves without fear of retribution?
Yeah, looking at the way things are, it looks like a tall order for us to go back there. But however, if all the parties concerned our leaders, the leadership of the country. I can speak for my president. I know President Nelson Chamisa is willing to go the extra mile to make sure that Zimbabweans live a life that they desire. But the challenge that we have is our colleagues from ZANU-PF are not willing to come to the table and debate issues that restore Zimbabwe to the state that it was before. So I think we need to keep pushing as the youth of Zimbabwe to keep pushing to make sure that we get the desired life that we want. And we continue to urge the leaders, the political leaders in Zimbabwe, the church leaders, all those, the stakeholders who can take part in building a new Zimbabwe, to come up together and bring a solution to the suffering citizens of Zimbabwe. And as the MDC, we have always been extending our desires to move forward, to work with everyone. We are not choosy. We want to work with everyone who is interested, who has got ideas to make Zimbabwe go forward. So I think our colleagues from the other end need to genuinely look into the suffering of the country and put our differences aside, come to the table, and then the discussions resume in good faith. But however, before we go there, there has to be restoration of the rule of law. Because as of now, we don't know which law is governing our country. Is it a Barak law? Is it the constitutional law? We don't know. It seems as if everybody are doing things willy-nilly. So the government, for starters, has to restore the rule of law by respecting human rights, by respecting even if someone is alleged to have done something that is wrong, that person still has rights. So they have to respect the rule of law, allow people to air their views, and allow people to demonstrate peacefully, as my party has always been calling for, peaceful demonstration. If that is done, I'm sure we would have somewhere to start from. We need a country where people are not intimidated. People are free to say whatever we want. Because at the end of the day, a government has to listen to its citizens. We pay our taxes here with the little money that we earn. We pay our taxes to finance all the government expenditures. So they should be able to listen to us, because we are the citizens of Zimbabwe. We know what we want. They are there to lead, but we know the way we want to be led.
Thank you. Bridget, please do stay on the line. Bridget Nyandoro is the deputy spokesperson for the MDC, Harare Youth Province. And I must say, we tried to reach out to ZANU-PF youth, but we were not successful. Either we had problems with our phones, or the two or three individuals that we called were not willing to come on the show. Siqhubekele phambili ngohlelo sokusela imizuzu elishumi lanye 11 minutes before the top of the hour. Nibotora mumwe mtereri. Wakadi ako mtereri.
Ndirepo makadi ndimanhande ari kutaura.
Ndimanhande?
Mananda.
Mananda. Matibata muri kupi?
Ndiri kuno kuSouth Africa.
Kwakamira sei?
Ndisina ndapendeka zvino picha. Anyway, handisi chiri zvangu wechibiki. Ndafona nekuda kwezvinhu zvinenge zvitatu zvandasangana nazvo munhau dzichiverengwa. Takatarisana nemaviolation eona vechidiki nekusatariswa kwekodza dzavo nozvaita kuti ndifone. Ndanzwa hangu kuti America inopa yambiro nokutsiura vachiti kusabatikana kwakanaka kwemarights mukati menyika kunoita kuti nyika isanira zvakanaka. Ndatopotserawo dombo rangu kwavari ikoko ndikati, ah, imi munoti kusamira kwakanaka munyika, zvamuchiri kuita imi nanhasi munozviona here zvakanaka, kana muchiti imi muchiri kuramba muchingomakaomesa musoro muchiti masanctions ngaaramba achingotsetewa. Masanctions anocreata nzara. Munhu kana ava nenzara haachakontroleki. Kana asingachakontroleki, kuti chauya chauya chinofanira kusangana nei. Kana America ichiziva kuti iyo ndeye mambo wamadzimambo, ngavangoti zvakasoitika izvi, zvakatodarika, ngatichimirirai zvinotevera. Ndanzwa futi munhu audzenyu idzodzi dzanga dzichierengwa. Ndanzwa kutaura kwavadhewa Masinga. Ndinova nemufungiro wekuvafarira zvikuru. Ndozoita pamwe pandinotadza kuvanzwisisa zvakanaka kana vachikomenda nhau dzemarights. Pa-weekend yakadarika maone nhau dzanga dzichitaurika kuti vachamisa vakataura mashoko akati akati akati. Munovaona asina vanhu, vasina romuromo, munoona zvakanaka here? Ndakafunga kuti vadhewa Masinga vachataurawo vachiti aha, vachamisa mashoko akataro anopeseredza misindo mukati menyika, achivafariri. Nokuti imi kana muri leader muchitaura mashoko akafanana naiwayo, mangwana vana vanomuka vachiita izvi. Therefore we don't encourage you to talk like that, or else you have to withdraw that statement. So that chinomuvha tiri as Zimbabweans. Kuno kusakafika kwandogari Kings Reliki vakatiwo pane imwe nguva vachitaura nenyaya yehungai kudhakwa kwevana namadrugs, vakakurudzira shoko rokuti vachiadhiresa vanhu vanodhakwa nokuda kwokuti ivava vauya ndivo vanouya nezvinhu zvinodhaka vana vedu. Vana vedu vopedzisira vakanganisika. I'm telling you my brother, vanhu vakafa. Vakakwara vanhu vakawanda, vamwe vachipisirwa vakaitwa pamusoro pemastofu. Zvikaita kuti vanhu vari munoma vehuman rights nemaorganizations akasiyana-siyana vamhanye-mhanye kuti vanogadzirisa kusvikira rimwe sangano rinonzi Afri Forum.
Okay, mkoma wangu vama nanda. I'll not comment on the... Nguva zafamba.
Kusikira vamhanya mhanya kuti vati working, kuti zvavaita hazvina chimiro chakanaka. Hatifariri kana vana vachishayiwa mufaro mukati menyika yavo.
Okay, tinozvinzwa. Okay.
Asi ngatiuyei neshoko rokuti tobatanidza sei nyika yedu kuti vanhu vaone runyararo mukati menyika. Chamisa, you mustn't think that he is holding the yolk of the egg. Ngaauye ataure varuke hwaro wokuti tofamba sei. Ndo panobuda nhauye yamidhieta ipapo vagara pamwe chete. Thank you very much.
Okay, asi ndimbobvunza mbvunzo mataura nenyaya yemasanctions. I hear this bogus argument all the time. As my sanctions, this my sanctions, that yes, my sanctions are no kanganisa, but my sanctions yere are kutadzisa vamunangagwa nehurumende yavo kutonga neudzamu kuremekedza kodzero dzevanhu. Vari kutadziswa nema sanctions here.
And then dial your operator.
I was posing that question to Mananda, but unfortunately he has dropped the line. I hear this argument about sanctions all the time. Sanctions should not, prevent the government from observing the rule of law. It's easy. You observe the rule of law, you respect human rights, then, like the United States has said, then we can talk about sanctions. Nimbotora mumwe mutereri zvekare. Wakadi ako mutereri?
Tiripo makadiwo changamira.
Tiripo hedu. Ndotaura nani apa?
Ndotaura nanonzi Munyaradzi Mupondi.
Munyaradzi Mupondi. Tipei pfungwa dzenyu, nguva dzafamba. 1 minute.
Ya ndirikuzviona misa ndisingatizi zvangu padini ndira murume yakutaura nyaya pama human rights hawo.
Hongo.
Ene ndinofara ndine mwana wezvitimo muriri wema human rights hawo. Ndinokuirira nomuna ataura pakutanga angashaura kuti pane pakuda kudza mukuteera marights tinozodarikidza mwero. Tadarika mwero tinozoda kushandisa zvitari kuti marights mushure mbokunge tabatwa. Taita mhosva like wapisa tollgate. Uri kuti ukasungwa namapurisa kuti wadarikidzwa wakumbonyengedzwa mahuman rights. Mapurisa patollgate ari kutaurwa maAK-47. Vana Beatrice Muteto wauya achimirira havatauri nezvekuti vanhu vakabapfuti vakadii. Pana vanhu vari kutaurwa vari kuvhura mashopu avo vanenge vaita zvekutotamburawo sevanhu vari kuprotesta ivavo. Voona mari yavo vovhura mashopu avo kuti votengesa mageja achi vanhu voti kwai nhasi shut down takutora mageja. Same people are vamakagara navo vari muri kutaura nayo vari kutira vanhu vemahuman rights ivavo. Havanoine vanhu vari kubirwa vari kupazirwa zvitora vanoda ivavo vari kupaza ivavo. Modi kumboisawo kana dingindira one day momboti vanhu vamahuman rights modi munofungei nezvevanhu vari kumbonyikidzwa kodzero dzavo nevanhu vari kutungamirirwa nevanhu vezvirisetu UNMDC ivavo. Yes, panyaya yemasanctions ndangoti ndingaibatawo zvavo sezvo mataura nayo pakupeisira. Imi muri kuti of course haitanganisi rule of law. But pa development nyika yedu it's mufani kuzviramba kuti inokanganisa
development ingava ichikanganisa nyika
ma investor ma potential investors anofana kuya munyika medu
saka ngava ite
kuenda munyika iri kutretenwa neAmerica
saka ngava remekeze
in Russia and China you cannot go to invest panyika iri kutretenwa neAmerica
mkoma ndati saka ngava remekeze kakodzero dzevanhu America wane yakataura kuti kareke miremekedza kodzero dzevanhu ma sanctions tinobvisa saka chii chiri kunetsa ipapo
kodzero dzavanhu hadzisi dzakanzi dzavapo 100% even kana kuAmerica kwacho ikoko hadzimboripo 100%
but kwete
protesta Black Lives Matter marungurawa they are not death row. But apana munhu ari kumbotaura nezvazvo zvekuAmerica izvo.
Vari kutaura, unless if you are not listening, many people are talking about that. The media is talking about that.
Even here in Zimbabwe, vamunanga kwacharitaura ngatigare pasi tione kuti nyika yaenda sei kumberi.
Okay, thank you.
Indi munhu wezanupiefu, but of course, I know panombonyengedzwa marights varipo, but vanhu vari kusvitsa vari kutevera kodzero dzavo havasi kudarika here mwero.
Tinotenda nekupinda muchirongo hanguva dzafamba and it's a 2 minutes.
Tanzwa
mukoma, thank you. Tinotenda zvikuru and I hear sanctions. European Union iles jeziso phezu kwamgabe phezu kwa Grace le nkampani elungisa isikhali kuphela ukuthi siyakhuluma ama sanctions uthi ama sanctions wathi aw especially our Europe ungasakhulumi ngawe America our Europe alivimba njani ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu kuyangiphica ke elapho but this brings us to the end and we still have a minute. Bridget, wrap it up in 30 seconds.
Okay, thank you. I think what I just have to say is, like you are saying, we have heard this sanctions mantra for a very long time since the Mugabe era. It's not about sanctions that is failed in Zimbabwe. We are having a lot of corruption stories that we are hearing in the newspapers and that we are seeing every day happening in our country, and they are going unchallenged and they are going, no one is being arrested. It's those things that are damaging our economy. Before we go to functions, can we put our house in order as a country? Can we deal with corruption? Can everybody be prosecuted if they are found doing corrupt activities? Then we can go and blame.
Thank you there, Bridget. I'm afraid we are out of time, but thank you so much, Bridget Nyandoro, for gracing our show. She's a deputy spokesperson for the MDC Harare province. Like I said, we tried to reach out to ZANU-PF, but to no avail. Kwanele Zimbabwe, omuhle, lilale kuhle, murare zvakanaka. Good night.